Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 4 ndira 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Muzinda weZimbabwe muSouth Africa unoti uri kugadzirira kuti ubatsire zvizvarwa zveZimbabwe zvinoda kudzokera kumusha panopera magwaro avo eZimbabwe Exemption Permit. Sangano reZimbabwe Union of Drivers and Conductors rinokurudzira mapurisa kusunga vanoshambadza mabhazi pazviteshi zvemabhazi vachiti vari kupinza vanhu munjodzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Muzinda weZimbabwe muSouth Africa unoti uri mushishi kugadzirira kuti zvingani zvizvarwa zveZimbabwe zvine magwaro eZimbabwe Exemption Permits zviri kugara kudzidza nekushanda munyika iyi zviri kuronga kudzokera kumusha panopera kushanda kwemagwaro aya kupera kwechikumi gore rino. Mumiriri weZimbabwe kuSouth Africa vaDavid Hamadziripi vaudza Studio 7 parunare kuti muzinda wavo uri mushishi kugadzirira kuparura chirongwa ichi vachiti chinovapa ruzivo rwekuti vanhu vangani vangazoda kubatsirwa. Kusvika pari zvino vanhu zviuru zvitanhatu ndivo chete vanonzi vakakwanisa kunyoresa magwaro anonzi anokwanisa kuita kuti varambe vari muSouth Africa. Pavanhu zviuru zana nemakumi manomwe nezvisere kana kuti 178,000 vakapiwa magwaro eZimbabwe Exemption Permits. Mukuziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata sachigaro weAfrican Diaspora Forum, Dr. Vuzimuzi Sibanda, avo vanoti kunyangwe havzo vasati vapirwa nyaya iyi nemuzinda weZimbabwe, vanoona kuti danho iri rakanakira vanoda kudzokera kumusha asi vasina zvikwanisiro.
Zvandingataura ndechekuti kana pane urongwa hwakadaro hwatinganzwa kana tavatiudzawo kuti aiwa pane urongwa ihwohwo, because hatisati taakuziva kuti okay ndepapi, asi tinoziva kuti pamashure apo tatakambotaura navo vakati aiwa iwo hapana pavanogona kubatsira nekuti hurumende haina mari yekuti vabatsire vanhu kuenda kumusha. Asi kana pane urongwa hwavainawo, ndotingati sezvo taapagoredzwa uye taakusvika padeadline yacho, pamwe vachatizivisawo kuitira kuti tigone kuendesa meseji iyoyo kuvanhu, kuitira kuti voziva kuti rubatsiro rwekupiwa nehurumende ndehupi, kuitira kuti vanoda rubatsiro urwo vagone kuruwana.
Imi zvinhu zvamungakurudzira here kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinge zvichishandisa?
Hongu, nekuti kana pasina kugadziriswa mapepa uye nyaya isina kubudirira kukoti, hapana chimwe chingaitwa kunzewo kuti vanhu vadzokere zvavo kupi kumusha. Uye kubatsira kwehurumende kunenge kuri chinhu chakanaka kana hurumende ichinge yagonawo kuti ibatsire kuitira kuti vanhu vawane kudzokera kumusha, vanowana kana ingaiita transport, ingaita kubatsirwa nembatya dzavo kana kuti nzvimbo. Vanenge vasina nzvimbo dzekugara kumusha kana vanoda kutanga mabhizinesi madiki, nekuti vazhinji vacho vanhu vangari muno vanhu vanozvishandira vanozviita mabhizinesi avo. Saka kana pane urongwa tingafarira kuziva kuti urongwa hwacho hwakamira sei, uye tingakurudzira vanhu zvikuru kana pasina kurinyiwa kwemapenisi.
Imi kusvika pari nhasi pane vamwewo here vamati mashanda navo vari kurakidza kuti vakazvipira kuda kudzokera kumusha?
Vanhu vakawanda vakazvipira kudzokera, nekuti vakatanga vamwe vaitoda kuedza kuti vawane mari dzavo dzavaishandira mumakampani, vapiwe mari dzavo kuitira kuti kana vachiita sei vadzoserwa zvichinzi vaende vange vawana mari dzavo. Asi chinonetsa ndechekuti iko zvino pari zvino vanhu havasi kuziva vanhu kuti saka nzira iri kutorwa chaiyo ndeipi. Asi tinoziva kuti vanhu vakawanda chavo vari kutadza kurinyiwa mapenisi iwaya, saka vari kuda kuita sei varoda kuenda kumusha.
Totarisawo kudivi rehurumende yeSouth Africa, pane tarisirwo here yekuti mapemiti angawedzerwa zvakare upenyu kubva muna June?
aiwa ipapo hurumende yeSouth Africa haisi kuratidza kuti chiripo chichaitika nekuti iko zvino pachakanyarara kusvika pakuti chero vakaapplyira mahwevha kana kuti vaa vakati vari kuda kupinda kumamainstream visa kwavanhu ngavaende kubva muna 2021 vamwe vakatotanga kuapplya muna 2021 kusvikira nhasi uno vanhu havasati vaona mhinduro mhinduro dzanga dzabudiswa dzanga dziri dzemahwevha dzakazodzokorwa zvikanzi aiwa idzodzo dzakabudiswa ngadzidzoka dzichikushana nekuti vazhinji vanga varambirwa vanzi aiwa mahwevha inga haazi kubudirira saka zvakadzokera saka iko zvino hapana chatiri kuona tiroratidza kuti hurumende yeSouth Africa ichawedzera nguva yemapemiti kana kuti ipe vana vezimbabwe ugare muno muSouth Africa.
Tiri kuonawo kuti pane zvisvaro zvezimbabwe zviri kungonzi 6000 chete kana kuti zviuru zvitanhatu vanyorera kuti magwaro avo anga achivandudzwa kuti vakwanise kuramba vachigara munyika iyi. Panozosvikawo June mungatarisira here kuti uwandu hunenge hwakwira?
Aiwa hatisi kuona kuti uwandu huchakwira nenyaya yekuti dambudziko nderekuti vanhu havasi kubudirira havasi kugona havasi kukwanisa kuapplya nenyaya yekuti havakwalify ndo chiri kudeta ichocho nekuti dei vanhu vanga vachigona vanga vachibudirira pako vachimita marequirements acho vangadai vakatoapply saka tiri kuona kuti namba ichawedzereka nekuti vanhu havana nzira yekuti vawane mapemiti emuno nekuti vamwe vacho vazhinji vanga vari vanhu vane maasylum seeker permits saka vanhu ivavo vanongoda vangagona chiri kuvadzosero kuti kumaasylum asi nekuti nguva yavagarisa yareba muno South Africa vanenge vasofanga kuti vatopiwa ugari pazidemo yemarefugees.
Avo vange vari sachigaro weAfrican Diaspora Forum Dr. Osimuzi Sivanda vari parunhare muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano rinomirira vanotakura vanhu nezvinhu reZimbabwe Union of Drivers and Conductors kana kuti ZUDAC rinoti mapurisa anofanirwa kusunga vanhu vanoshambadza mabhazi panzvimbo dzinokwirirwa mabhazi kana kuti matouts avo rinoti vari kukanganisa vanhu nekukonzera kuti vanhu vatye kusvika panokwirirwa mabhazi. Mutungamiri weZUDAC vaFrederick Mugaraminga vanoti sangano ravo rinotenda zvikuru kubviswa kwemitemo yakanga yakadzikwa panguva yekurwisa denda recovid-19 vachiti munguva shoma kubva mitemo iyi yabviswa sangano ravo riri kuona kunetswa kuri kuitwa vanhu nevanoshambadza mabhazi. VaMaguraminga vanoti varidzi vemabhazi ndivo vari kukonzera matambudziko ose awa vachiti sangano ravo rinokumbira mapurisa kuti abatsire nekusunga vanhu ava kuti vanhu vakwanise kufamba zvakanaka vasingavhiringwi.
Chakunetsa ndechinhu chekutanga hatisati tava nevanhu vedu vanoloda dzimotokari mumarengi nekuti mune vanga varimo vari kuramba kupinda mumaassociations. Isiri kuvakurudzira kuti pindai mumaassociations, hatisi kuda kukutorerai basa nekuti president vakataura vakati vanhu ngavasevenze vari mumaassociations nekuti tenge tichiitira kuti vanhu vanenge vari mumarenks havazoisa mafezi avo. Madrivers akaona musoro akada kuisa mafezi, mainspectors ida anenge ari marengi nemaloaders vanenge vachiroda macontrollers vanoisa mutemo zvinhu zvofamba mune zvakanaka. Tova nenguva yekuti nyange kana mari hadzikwire nyange vanhu vakawandisa mari hadzikwire dzinongoramba dziri padzanga dziri kubvira makuseni nemasikati. Saka ndo chimwe chinhu chiri kunetsa. Chimwe chinhu chechipiri ndechekuti kumabhazi kunyange zvazvo hurumende kuburikidza president yakataura kuti vanhu vauye maassociations kumabhazi hakusati kwarongeka kuti vanhu vapinde maassociations. Kune humbimbindoka uyo anenge achiti ndine mabhazi angu akawanda ndinozoonera uyo akadai zvakonzera kuti number one zvikonzere tsaona dzakawanda neoverspeeding vari kurwisana ivo vane mabhazi akawanda havatenderi vamwe kuti vapinde mumarutsu vamwe vari kudzingirira unoona supoko ichinzi ngaidzingirirwe ishaye vanhu kana kuti mekambani ngaidzingirirwe kusha vanhu zvosvikira mukuru aisa vanhu. Saka kuzva imwe nyaya yematausi
mataura nenyaya yematausi chii chiri kunetsa nenyaya yematausi?
Chiri kunetsa panyaya yematausi ndechekuti ndoda kuti mhuri yeZimbabwe itange yaziya even nevari kune dzimwe nyika kuti matausi vanhu vanoharasa vanhu kana kuita mhirizhonga nevanhu kana kuvamanikidza kupinda mabhazi avanhu avasingadi kana kusveredza vanhu kana kuita zvimwe zvinhu zvisingabvumirwe zvinokanganisa kodzero dzevanhu vangava vanhukadzi kana kuti vanhurume mumarenks munotakurirwa vanhu kana pese panotakurirwa vanhu. Saka vanhu ivavo nguva dzese taane makore polisi ichiita maoperations asi havasi kupera. Saka isusu seboka rine uchenjeri neunyanzvi hwemutransport tine ongororo yedu yatinoziva kuti matausi vanhu vanenge matausi haasi kusungwa. Matausi ari kusapotwa nevaridzi vemabhazi nekuti varidzi vemabhazi ndo vari kuzoisa mari muhomwe nekuti vanhu vakamanikidzwa kupinda mumabhazi vanhu vari kubenefita varidzi vemabhazi. Saka vanhu vemabhazi havadi kuti manyaya yematausi ipere vanhu kuti ndo zviri kuita kuti vaite mari. Inzira pari kugarwa pasi ivhi nemapurisa vemabhazi operator vanopuromisa kuti tiri kunozvipedza havagoni kuzvipedza nekuti ndo vari kuvapa mari. Isusu hatisi kurambidza kuti mabhazi anga aine macontrollers pange paine maloaders but tiri kutaura nzira zviri kuitwa nazvo. Munhu ari kupinzwa mubhazi uro riri kuenda kumarondera kwamutare iye achienda kuchinhoi kana kuti achienda kumasvingo ofoswa kupinda oti fambe fambe oti handisi kuenda ikoko kondakta uyu omubhadharisa oti uri mbavha munhu osekwa oitwa sei. Zvinhu izvozvo izvo zviri kuitika kwenguva refu. Saka isu tiri kukumbira kuti mapurisa ngaachichinja focus varege kupinda mumarengi vachibata madriver nemaconductors asi kuti vaende kunobata vanhu vari kuita touting kumbare vanhu vari kuita touting pashowground vanhu vari kuita touting pana fort vanhu vari kuita touting even kubhulawayo pakuri kuitwa touting pana first street pasi pemuti apo murodhi yeHarare pari kuitwa touting even kumasvingo pari kuitwa touting parodhi yeHarare kupi kwese kumabhazi kune dambudziko even magutu kupi kwese mamutare kuri kuitwa touting iyoyo nzira tiri kuti ipedzwe. Yes,
zvino vanhu magoramhinga kana touting ichiitwa pese pese kunopirirwa mabhazi sei mapurisa asingapindiri uyezve anorambidza matauti iwayo kuti aite basa iri ndiani anogona kuarambidza?
Munhu anokwanisa kurambidza matauti kuita basa munhu ari kuvapa mari ndiye wokutanga ndiye muridzi webhazi. Muridzi webhazi ngaarege kuya kumiting nemapurisa achinyeba achiti handisiye matautsi. Muridzi webhazi ngaarege kunyebera kuti matautsi ari kukombi. Kukombi kuya kwakaita maassociation vana zudhakinana gako hakuchisina matautsi nekuti hakuna munhu ari kuharaswa. Ndofunga vagari vemaguta vanonyatsotaura touting inomiswa chechipiri nemapurisa. Mapurisa akashanda nemaoperators zvinhu zvisina chisosi. Maoperators ngati chisotsi matautsi anopera nekuti matautsi anokwanisa mapurisa akarega kunopinda mumarengi makombi vachinosunga vanhu vasina mhosva madriver nemakondakta vachivabudisa mumabhazi vachiita sei vakanosunga matausi aya anopera ende setarapindi inoziva kuti inoita basa chaizvo. Saka tiri kukumbira kuti matausi atiri kutaura tichiwirirana tese kuti matausi aenda vapi vanhu vari kubata vanhu vachivakanda mumabhazi ndo kuri kukomberena mhuri yezimbabwe.
Avo vange vari mutungamiri wezvidhaki vaFrederick Maguraminga vari parunhare kuHarare neStudio 7. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa kuti tinzwe divi rapo panyaya iyi. Vagari vemuguta reHarare vanoshora urongwa hwekanzuro yeHarare hwekuteverera zvikwereti zvemitero mvura nezvimwe zvinonzi nekanzuru vagari havasi kubhadhara zvakanaka. Izvi zvakabuda mumashoko ekupera kwegore ameya veguta iri vaJacob Mafume. VaMafume vanoti kanzuru inotadza kuita basa rayo nekubatsira vagari nekuda kwekushayikwa kwemari asi vagari vanoti kanzuru haifaniri kupomera mhosva vagari nekuti iyo ndiyo inotori neuori hunotyisa. Evans Zininga aita hurukuro nemukuru wesangano reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba.
City of Harare ine mukana wakakura chaizvo wekuti igone kuita mari yakawanda kubva kune zviwakwa zvavo. Mabuildings avo ari kushandiswa nevemapato kunzvimbo yakaita seMbare yose. Nzvimbo dzekanzuru dziri kushandiswa zviri kunze kwemutemo nevanhu vanozivikanwa kuti mayuthi mimwe misangano uye kune dzimwe nzvimbo dziri mukati medhorobha dzinozivikanwa kuti idzi dzinotorerwa mari nemayuthi bato remakanzelazi ari kutungamira guta reHarare.
Ndezvipi zvamakanyanya kunangana nazvo panhau yamuri kutaurai?
Kune mastreets avanotora mari ku ye parking kubva kune wachairi wemota tine nzvimbo zhinji dzinogona kuitisa kanzuru mari inobhadharwa ku city parking ishoma inozounzwa ku city of Harare zhinji iri kuenda kundoita funding yezvinhu zvisinei nebasa rekanzuru panzvimbo yekuti city parking iwe iri pasi pecity of Harare zvakazara kanzuru inotopiwa kachidimbo kekuma 19% kemari inounzwa sedividend nekambani yavo iwo ndowaridzi vekambani asi hawapiwi mari yakawanda
asi kakanzuru vashumba iri kuti imimi vagare ndimi musiri kubhadhara mari dzenyu nenguva dzemabhiri emvura nezvinofanira kubhadharwa
vagari vazhinji vari kuedza nepavanogona kubhadhara marets but ukatarisa marets ari kuchajiwa necity of Harare panogadzirwa bhajeti chaipo city of Harare haiteereri zviri kutaurwa nevagari haina nguva yacho vagari vanotaura vataurazve vachipa zvichemo zvavo uye kanzuru ine rekodhi yekubviswa kwemari kwemakore mazhinji vanotoziva mari inogona kubhadharwa nevagari kwemakore ese iwayo asi pavanogadzira bhajeti vanoignora zviri kubuditswa nevagari wobuditsa bhajeti riri kugadzirwa nemaofficials ari kutsvaga havo mari yakawanda yemasalaries macancellors ari kutsvaga mari yemaallowances kumaworkshops nezvimwe zvavanenge vachipanana vanoti dzimwe nzvimbo dzinonzi dzinofanirwa kubhadhara mari inosvika kuma$130 pamwedzi vanenge vachinyatsofunga zverudzi
zvinombofamba sei zvemabhiri zvacho izvezvi zvipane here yatingati muchirungu system inoshandiswa
kanzuru yedu haina billing system billing system yakasifa muna March 2019 kusvikira nhasi uno city of Harare haina billing system yatinonyatsoti iri kushanda zvinhu zvavari kuita zvekuti vanoti tinoshandisa rate yeexchange yemusi iwabhadharwa nemugari but kana takatarisa kuus dollar component kwacho city of Harare iri kutaura mari dzavari kuchaja vachishandisa black market rates zvinoita kuti vagari vaomerwe saka vagari havagoni kuzobhadhara mari yese yemitero vanongobhadharawo yavanogona
saka kurudziro yenyu kuvagari inenge ichiti kudini nemafambiro ari kutarisira kuita zvinhu iwaya
isu tise Harare Residence Trust tiri kuvakurudzira kuti vabhadhare mari yepropety tax nemaservices anenge apiwa ngekuti city of Harare chokwadi chokwadi yatadza kudyidzana nevagari pa communication vanongogadzira mabhajeti emumusoro mavo maofficials acho ndiwo anotogadzira mabhajeti macancellors anongowimbiswa zvavari kuda chete zvinoita kuti wawanewo mari inopinda muhomwe dzavo wobva waapprova budget but bhajeti racho harizi friendly kuvagari
avo vanga vari mukuru wesangano reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday mwanasikana ane makore gumi nemana anonzi akafa nezuro mushure mekuzvara mwana ari pamba mwana uyu Delight Masomeke ndewekereke yeJohan Marange anobva mumusha wekabvumbura kuchivhu MuNewsday makare sangano reBulawayo Progressive Residents Association rinokurudzira kanzuru yeguta iri kuti ishande nemapurisa eZimbabwe Republic Police kubvisa vanotengesa mukati meguta vari kukonzera mhirizhonga makatevera kustudio 7 tichitepfenyura tiri kuWashington DC yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Joseveni makadini zvenyu, tinovimba kuti makapindawo gredzwa mune zvakanaka. Ah, tichidzoka panyaya yedu yandoda kumbobvunzawo. Toda timubvunzirewo vamunangagwa. Kuti nhaya vamunangagwa makati nyika inovaka nevenevayo, ndokuvaka nyika here? Kuti imwi vamunangagwa, marori matatu magonyeti akazara kuti pachi pachi nepamusoro elutinyuka. Ichibiwa kumberi kwawo, ichibakwa pabhodhi. Saka ndokuvaka nyika here nevamunangagwa? Kana kuti imwi vamunangagwa nemhuri dzenyu ndimakuto makutozvivakira nyika yenyu isiri yeZimbabwe yekuda mutovaka kunana South Africa kwamuri kutora kazvicherwa muchiendesa kunana South Africa. Isu macitizen tichinyanya nenhamo, kuvara nenhamo. Iye zvino nenhema dzamakataura zvoti kwai muchaita free education kubva grade 1 kusvika A-level. Iye mungaita free education imwamunangagwa makazvitarisa ini. Naiyo sai fanika yomurume anonzi Kazembe Kazembe, yomurume uyo ka kamu 23 Kazembe Kazembe, Zimbabwe uri kumbuda iyo. Kuta zvinhu zvizvi zvikwau usina kuswera zvinorwadza macitizen. Uri kutaura panyaya yasikala uchiti handizvoni haupindiri matare. Uriwo wakasunga matare. Korayo tiamamuchitumira ichienda kukoti ndei.
Ndini mbuya mberi. Ndoda kutaura na Ziyambe Zivambe unonzi ndiye mukuru wezvechinyi kuyanga ari kutaura nezvemadhokta. Chokutanga ndinomuti Happy New Year. Kana uchiri mudiki, happy new year. Kepiri, ndichiti, ziva zvaunotaura. Sataure fanika munhu ari kubva musango, ziva zvaunotaura. Kana mamura yasikara iyeye mozodini, zvamapedza vanhu, muchagara Zimbabwe iyoyo nani. Ziyambe Ziyambe ziva zvimwe zvaunotaura. Hakuna zvakadaro kuti kwai, muna madhokota enyu. Iye kana aina dhokota akeregera yaonekwa nadhokota wake.
Nauya ina jobu skala inorwadza, inotirwadza zvisingambotomboiti. Dai vaZiyambe Ziyambe variga kutaura zvinhu zvakaposa kudaro. VaZiyambe Ziyambe mimi musakoshiwa kuti kusvika mapiwa chinzvimbo ichocho makatochiwana nokutochitamburira. Saka muite muchicheuka kumashure kwamakabva vaZiyambe Ziyambe. Ko munomuurayirei iye jobu skala? Ko mhosva yake ndeyei iye jobu skala? Tinozviziva kuti makapedza vana Leni Mujongwe, makapedza vana Morgan Tsvangirai, mukauraya naye Moblessing Ali. Tikada kutarisa vanhu vakauraya vana Moblessing Ali, vazhinji vacho vamwe vanotofamba, kutofamba munyika namabhemba. Asi imimi munonge muchingotongera munhu kunze kwai ndewe Triple C. Tinozviziva, musafunga kwekuti hatizvizivi. Ini ndinoti vaya vanoda kubatana nezano, muzive kuti kana uchida kubatana nezano, chiripo chavanotokudira padhuze newe, ende uzive kuti uchaenda.
Mukoma tanonoka wande mamukase muri paWashington DC. Ndini zvakare nomentakura uyawo pagutu ndichida kutanga kutenda nokupindura mubvunzo wandakakubvunzai. Munoratidza kuti munenge muine sunguva dzose. Asi nhasi uno ndine mumwe mubvunzo zvake. Mubvunzo wangu ini ndewekuti panguva yehondo yerusununguko tainzwawa na Dr. Thomas Mapfumo nana Comrade Chinks vachiimba vachitsoropodza varungu. Zvinoreva izvo kuti varungu vaizviziva kuti muno muZimbabwe tinofanira kuita utongi hwejekerere. Ko nhasi chazomboipachii kuti ZANU-PF yangonzwa munhu aimba achiimba zviri kuitika mumagariro evanhu. Tinorangarira futi tine nzimbo dzana mashao munhu mumwe kuti nyika yaenda kumawere, nhasi uno yatova kumawere zvechokwadi. Vakasungwa here vanhu ivavo kana kuti vakambobhaniwa? Ko nhasi zvazoipa papi? Kana kuti ava passion java hake haakungoita sabhujeteji kushandisa hurumende nemayouth ezanu-PF kuti vabvise big man? Zvinowanhangu vakamurambidza zvavo kuperforma muno muZimbabwe. Chandinoziva ndechekuti big mam chagara chibaba uye achatoita kuti aramba achikondinya kutoimba nziyo zvinoita kuti vazhinji vakarasika vapinde mugwara sezvinoita Studio 7. Ndatenda
Studio 7 kuti tikanyambotaura kudini mavoice edu atombozivi, dai anotosefwa, dai zvinomboita sei. Saka kutaurawo kutopedza nguva unochido chekutotaurawo paStudio 7 basi ei machinda ahona ari paya anotisarura ganda. Anosarudza kuti ndowe ukupi ndobva kupi nokuti dai ama audio 100 ndatumira asina 1 rakambotaurwa rakamboerera rakambotaurwa rakambotambiwa hapana. Saka ndinotengisa nungwe dai mutanga matengwa imwimwi anana jonga vakona dai mutengwa kuti munhu azoona kutaura apo.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kevin McCarthy veRepublican Party nezuro vakadhadza kuwana mavhoti akakwana kuti vave mutauriri weparamende yeAmerica. Katatu kese vaMcCarthy vakatadza kuwana mavhoti kusvika munyori weparamende atambira chikumbiro kubva kune imwe nhengo yeparamende kuti vamiriri vose vachibvumidzwa kuenda kudzimba dzavo, asi vachizoungana zvakare nhasi chitatu kuti kuvhota uku kuenderere mberi. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zve dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko aChris Gande nenhau dzeIsindebele.